manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28/2023 makatera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa. Zanu PF inoti ainei nenyaya yavasikala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti varambe vachishungurudzwa vari muusungwa. FuseNet inoti Zimbabwe nenyika dzemusadak dzakatarisana nenzara inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Vaskala vanonzi vainge vataura pavhidhiyo kuti nhengo dzeZanu PF ndidzo dzainge dzauraya muzvare Mo Blessing Ali vakapondwa kunyatsime. Dare Ramaja Street rainge rabata vaskala nemhosva asi vakakwira kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo uyo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaskala vaHarrison Komo.
Tanga tiri mudare guru reHigh Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namajisitireti muzvare Marehwana Zvogofa zvekubata vasikala nemhosva yeobstruction and cause of justice aiwa zvisizvo vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vachisikana havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMo Blessing ari pamusha pake kuna tine chitevizia vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vachene muwawaurawa neZanu PF. Zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokutunga rokuronda uyo anonzi Pius Jamba anga achinzi anga aponda Mo Blessing Ali inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainge vamubatwa asi sezvandataura zviya dare reHigh Court raramba kuti aiya kupetukuta hamuna kunge mapurisa omboko nokuti vaskala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ifanira kusvika payasvika apa haifanira kungosvika ikoko nokuti chokutanga chakatokanganiswa kutoiswa vasikala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisai iko zvino vange kutova nemwedzi nemitanhatu gore nemwedzi mitanhatu vari mubatwa vobva vawanikwa vasina kana mhosva yavainazvo. Hazvi zvinhu zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino vachakanyarara asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzi ivo vaise mafekts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenu ravaskala vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara tichagara pasi navaskala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa mapambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore. Asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho nokuti hapasati vatiudza vasikala sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa and then be a client. Bane kodzero dzekutudza kuti vanoda kuti zvinyaya vaifambiswe zvii.
Vamwe vatereri vedu vangada kuziya vankomo kuti zvinoreva here kuti vasikala vakuburitswa mujeri.
Vasikala havasi kunge vachiburitswa mujeri nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatsiro vachitongwa vachibva vari kunze iri pana Mazvitu Muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remagistrate court kubva musi wa11 12 na13 tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi kana Muzvare Miti magistrate vakatenderana nesu tinoreva kuti vakurwa vasikara.
Rimwe gweta ravasikala vaHarrison Komo vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tanonoka wande westudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
SezANU-PF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro inomagadzira nemagwaro anotaura kuti matare anoshanda nenzira ipi. Kana matare achingapa mutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwo. Hapana pane dare panonyogwa zita rekuti ZANU-PF. ZANU-PF inototorwawo matare iwawo tongwawo. Saka tizoti isusiwo tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozokuvata kumatonga sei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics panhau dzemhosva. Nyaya iripo ndekuti vasikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo. Ngatitarisei mutemo kutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo, mitongo yavari kupiwa haienderani here. Ndo zvatinotarisa. Isu seZANU-PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikala. Isu tinongosungirwa nezvekuti ngatiremekedze matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wetishanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu. Tatenda.
Mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanga vachitaura naTanonoka Wande westudio 7. Sarudzo dzevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe dzaitwa nhasi kunyange hazvo vamwe vadzidzi vanova nhengo dzerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzarambidzwa kukwikwidza nevakuru vepachikoro apa dzichinzi dzainge dziine mhosva dzine chekuita nekuratidzira. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende nevakuru vepachikoro apa mhosva yekuda kumbunyikidza vadzidzi nevamwe vanopikisa. Asi hurumende inoti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZINASU vaLifeline Guta.
Chemutanga tinovaratidza kusafara nemaitiro zvakaita kuti application yedu inge tangaisa chiitwa vadzidzi vedu vebato redu reZINASU vakwanisonge vachimiririra pamaelections apo vazokwanisomirira vadzidzi yarambwa kudaro. Izvo zvose zvazokanganisa nhambo yedu yonge makandidetsi edu achikondesa maelection acho riripo iroro. So tazopedzisa tasvika pakuti tazosarwa ne3 makandidetsi but tiripo ipapo aiwa zviri kufamba zvakanaka. Hatisati tanyatsofaina result since maelections achiri kufambira mberi. Saka mazadzo anozovayawo munguva inoteera but so far aiwa zviri kufamba zvakanaka. Tiri wacho vari kukondesa aiwa vadzidzi vari kuwada ende vakanidza saizvozvo.
Saka sarudzo dzaatanga nhasi?
Maelections atotanga nhasi.
Ko varambidzwa kukwikwidza hanzi chikonzero cheine dare?
Dare rekuti application yange takaisa haisi agent. Izvo zvinotaura semese yange takaisa. So musi wekuvhura yakabviswa parole reayo mametres anokwanisa kunzwikwa sekungari maagent meters dzaya dzaiswa pamaroles ari ordinary maordinary applications vachiti iwe havasi kuona kunge iri agent meter da kunzwikwa. But isusu tinoratidza tinonetseka because tichitarisa kuti maelections ingachifanira kuitwa nhasi ende taitarisirawo kuti dare ringanzwe chichemo chedu kuti ava vadzidzi vedu vanomirira ZINASU vakwanisonge vachikondesa. Saka mhinduro yatakapiwa ndeyekuti application yatange taisa hanzi haikwanisinge iri agent. Saka hongu yakatirwa seordinary application
Ko mumwe mudzidzi ambenge asungwa angaitarisirwa kuenda kudare zvamira sei?
Uyu mudzidzi ange asungwa nyaya yake yanzwiwa nhasi akabva apiwa bill yecondition ye$50 pamwe nekuti azoenda achireporta kupolice station yeAvondale musi wechishanu wega wega achimirira iro zuva raichazotonga nyaya yacho uyo unowara musi wa17 ndira mugore ra2024.
Mutauriri werimwe sangano revadzidzi rezinasu valifeline guta vachitaura vari parunare muHarare. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA nhasi dzamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yeParliamentary Portfolio Committee on Local Government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika, pamwe nenyaya yekupararira kwechirwere chekorera muguta nezvimwe zvichemo zvavasvitsa kukomiti iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamwe vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCRA vaRuben Akiling.
Tange tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengage parliament pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa yakaendeswa nevagari vekublenjio musi wa18 October 2023 uyezve neimwe futi tsamba yenyuto yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yenyuto yekutanga kana kuti yepetition yekutanga tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGenview ndivo vakanyora tsamba yenyuto iyi vari komiti yeCRA vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati hutano mudzimba uyezve nyaya yekudhuuka kwepombi dzetsuwiji dzemudzimba dzisingagadzirwe tingati ndo dzimwe nyaya dzange dziri muhurukuro dzakange dzichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuru yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare heri kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Tikatobva ndipo tine tsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunotienda kuna town pledge tio tinokurukura nyaya idzidzo dzinogadziriswa. Tikati pakakapatisipeta pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tinge tiriku resha panyaya yekupa mabasa kana kuwandirwa kwefezivhar. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaita mubatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Izvozvo ndiwo sipiriti imwe cheteyo tange chibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematire zvegovernment kana kuti mabando ehurumende ingavaprovincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itariso yedu yekuti nyaya yemvura inii ndochinhu chatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Tingati vadare veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vano kuitira nechimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe matingati pachinzvimbo dzemadepartments kana kuti even kanzuri yacho kuti iye kuzopatsanangudzo dzakakwana uyezve ndechipi zvava zvinoitwa. Saka vataura ivo vakatoti nguva nenguva tingati vachange vanoti engeja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Avo vangwari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze nechikafu RefuseNet rinokurudzira masangano akazvimirira oga pasi rose kuti asimbaradze urongwa hwekuti vanhu mudunhu renyika dzemusadak vakwanise kuwana chikafu sezvo gore rinouya kuri kutarisirwa kuti kuchaita nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. FuseNet inoti nyaya yekusanaya kwemvura ndiyo iri kupa kuti kutarisirwe kuita nzara yakadai. Mvura haisi kunayawo zvakanaka munyika dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachimboshandawo neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mashoko chokwadi nekuti kana hivi nikuno kusadaki nyika dzemusadaki dzakatoita musangano vakaonesana ava vanoita zvemamiriro ekunze. Nyaya yedraut haisiri yekufungidzira, ndoo zvitoripo. Kana tichiona manaira ari kuita mvura ipapapa inongoreva kuti draut ndo ratinaro. Manji dambudziko ratinaro seZimbabwe nderekuti hatina mareserves echikafu echibage. Maripota atinoona anobuda kuhurumende anoratidza kuti naSeptemba taka tine chibage chachiri kuma 194,000 tons, anonzi strategic grain reserve acho. Izvi tifananga tine half a million tons, inova 500,000 tons.
Izvi zvinorevei?
Sakureva kuti tiri pachena pano kutopera gore tomataapa 00. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tomataa kumanikidzwa kutenga chibage kunze kwenyika. Apa mese munoziva ka kuti kune hondo yerussia ukraine war yakaita kuti mitengo yechikafu ikwire ne 50% pasi rese. Saka kana chikafu chatora ne 50% zvinoreva kuti Zimbabwe ichaomerwa nekuti ichatenga chikafu chakudhura kuti kwanise kuraramisa vanhu kunoko. Ongororo ndakaita ndeyekuti gore roga roga ratinoita drought for the last 10 years, ndichiongorora tinobudisa mari inosvika kuma $500 million kutenga chibage nemamwe maserials. Saka kana tichitarisa nao nekuti mitengo yakakwira ne50%, tinoreva kuti 2024 tichabudisa mari inosvika kuma $750 million nekuti wataipamhidza 50% increase pamusoro paizvozvo.
Asi katiri kunzwa hurumende yanga iri kutiyo yakagadzirira tichitarisa nyaya yenzara iyi ichiitiwo ine chivimbo chekuti upfumi huchati kwirei kunyange nechikamu chisina kunyanyoti kwirei pamusoro.
Hapana chavakagadzirira. Vanogadzirira seiko nhai? Vane sekutemba vanga vane 194,000 metric tons chibage chachiri kujembiwa. Kutaura pari zvino hatichatozivi chapapi, havachachibudisi. Munoziva dai makaungisanisa nemagwaro ehurumende iro gore rino muna February Grain Millers Association of Zimbabwe vakapewa mapermit ekuimporta chibage chachiri worth $450 million. Ivo vaiti gore rapera vakaita bumper harvest 2022 bumper harvest, asi February 2023 taakutenga chibage kumalawi $450 million. Hapatiri pane drought apa. Saka zviri kukupai evidence yekuti zvinotaura hurumende kazhinji pamwe pacho vanowanza kuisa shuga kuti zvitapire, nekuti vanongada kuti vanhu vafunge kuti pane zvavari kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Israel iri kupomera Hamas mhosva yekusaremekedza chibvumirano cherunyararo chemazuva mashanu. Israel inoti Hamas yanga iri kukanda zvombo kune mamwe mauto ayo. Hurumende yeAmerica inotora Hamas sechikwata chinopfurukidza mwero. Kumbomiswa kwehondo uku kuri kuitawo kuti pawanikwe mukana wekuti vanhu vakatapwa neIsrael pamwe neHamas vakwanise kunge vachichinjanwa vachidzokera kunyika dzavo. Mukuzeya nezvenyaya yehondo iyi nemamiriro akaita zvinhu kuMiddle East, Mavela Sinhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiem.
Izvinhu zvino yatinga ati pachirungu zviri welcome because kumiswa kwakaita hondo uku at least kuri kupawo maopportunities between idzo Hamas neIsrael kuti vaone kuti paitawo vanhu vanenge vakatapwa kuhamasi kokoko vacrosse into Israel. And zvinhu zvakatata gara chikotara chinoti dai hondo iyi yambomira yambopawo yatikati breathing space kune zvimwe zvinhu zvachiitika zvatachiona kuti mahospital anga achibhombwa vamwe vanhu vangari vatingati innocent vanga vachingofa nekurovana kwavachingoita Hamasi nemasoja eIsrael. Saka zvinhu zvakadai so zviri very very welcome and dai zvaramba zvakadaro kwenguva yakareba.
Munoona vachizotora chikumbiro here chekuti vawedzere mazuva ekumisa hondo iyi tichitarisa kuti pane dzimwe nyika dziri kuda kutaura neIsrael kuti imbowedzera mazuva ekuti varambe vakamisa hondo iyi?
Ya, chivimbo chiripo because kumisa uku I think kwanga kuri kwenguva pfupi. I think yakambotanga ichinzi vaingoda kungomisa kwe 2 days chete but kuona kuti pane kurilasa kuripo pakati pavo ivo vari kuvisa navo. Zvirikuisa kuti vaite vachiwedzerawo mazuva. Saka panguva yakadai so panenge pakamisa hondo ipa ndo panokwanisa kuitika opportunity zvekare yekuti vanhu vachitanga kukurukarana panyaya yekumisa hondo yacho zvamuchose.
Zvakakosha sei kuti mapato maviri aya awanikwe achimisa hondo iyi?
Ya, hondo iyi yakakosha kuti imiswe nekuti panguva yataona pfupipfupi iyo yaitika hondo iyi pafa vanhu akawanda and pakufa kwakadaro chinangwa chekuti hondo iyi ichiramba ichienda mberi ivo vanhu vambomisawo kwenguva yakadai so pasina zviri kuitika toona senge izvi zvinge zvive zvakakosha kuti pasarambe pachiitika kufa kwevanhu. And iko zvino tikuona kuti iko kuIsrael tikuonawo kuti nangwa hazvo vamwe vanhu vachibuditswa muusungwa vekupalestine pane vamwewo zvekare vakuita vachisungwa panonzi paWest Bank. Saka zvinhu zvakadai so zvakasangana zvekare nokurwisana kunochiita vanhu hondo iyi inobva yashaya chinangwa. Saka pamira hondo iyi panenge vachipananawo vasungwa I think ipangwa kuita opportunity yekuti vataurirane zvekare kuti hondo iyi imire ende paitawo matanho zvekare ekuti isarambe ichiitika nokuti inozokonzeresa zvekare yatingati madivision kana kuti aggravation between nyikawo dzakare dzakasaraundawo Palestine neIsrael.
Avo vanga vari Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Pachinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Rosalyn Carter, mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vari kutarisirwa kupiwa remekedzo nhasi pamunamato wekuvarangarira uchaitwa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Murume wavo vaJimmy Carter avo vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe uye vakapinda muchipatara muna kukadzi vane urongwa hwekuvapawo pamunamato parufu urwu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi, vashandi pamwe nevanhuwo zvavo vanoti vari kutarisira budget ra2024 iro richaturwa muparamende negurukota rezvemari muzvinafundo mutulinguve nemusi wechina svondo rino kuti richange rakanangana nekusimudza varombo. Ngatinzwei hurukuro inajonga kandemiri.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanotarisira kuti bajeti iri richange richisimudzira varombo nevasina mabasa.
Ndipo patiri kufunga kuti mari dzehurumende dzakadaro ngadzifokase panyaya dzekucreata mabasa, dzifokase nyaya dzeutano, zifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza hufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya panenge tataura.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira.
Isusu budget iri tinotarisira zvikuru kuti ngaringe riri USD denominated budget. Izvozvo ndozvinoita kuti mari yemushandi irambe iine simba, iine udzamu. Nekuti zvese zvekuda kuramba tichinyeperana kuti tine ma3-tier system kumasarari kumitengo hazvinyatso batika. Zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingoita muramba mumhuru maringe nemitengo yazvo. Tikange tichitarisa zvinhu zvinofanira kunge zvichivandudzwa maringe neNDS1, NDS2, munyaya dzehealth, masector eeducation, masector einfrastructure development. Anoda mari. Saka budget rakadai rinoda kuti ringe dai ranga rakatarisa zvose izvozvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vane tarisiro yekuti pane matava akatorwa nehurumende panhau yemitero.
Minister wafuza wakamboimbisa wakati after my elections vachaongorora nyaya iyo yemataxes, nekuti chimwe chiri kuita vemabhizimusi vange vasingawandudzi emabhizimusi avo uye senyika tinge tichirasikirwa necompetitiveness inyaya yemataxes akawanda anokanganisa mabhizimusi, anokanganisa even mamwe maeconomic agents anosanganisira mahouseholds. Saka tiri kutarisira matax reforms anorerutsa nekuderedza high cost of doing business, nekuti kana izvo zvaitika zvinoita kuti vemabhizimusi vakakwanisa kuwandudza mabhizinesi avo through a reduction in tax burden. Zvinoita kuti even mari ichauya kuhurumende through macorporate tax inge ichiwandidzikawo zvakare. Value added tax inowe ndo tax yatinyaya kunza mari yakawanda kuhurumende, mari iyoyo inowedzerawo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development, asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera, vanotiwo vanotarisira kuti mutero wezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% imwe yenyaya dzichagadziriswa nebhajeti iri.
Tikangoti vanhu vachinji, uye chero hurumende iri kupfuma kuti kunyange hayo iri nzira yekutora mari iri kuteresa vanhu kaviri kaviri. Saka tinotarisira kuti dai bhajeti ra tarisa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti tinotarisirawo kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo percentage yakati o yepabhajeti, kubatsiridzawo kuti vange vachikwanisa kuwana kurapwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanoshandisa. Chechitatu chatinotarisira ndechekuti vakwidze mari idzo dzisingatorerwi mutero, kuri sei kuitirawo avo vachiwana mabonasi. Sezvamuri kungoona kuti mari yedu inenge ine kakutsikira kairi kuita maringe neUS dollars.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata muchinafundo Mutuli Ncube, uyewo hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvashandirwi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nasi tichange tichitarisa nyaya yekuchenurwa nedare kwaitwa vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCitizen Coalition for Change vaJob Scala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. dare repamsoro re High Court na sirati nengo yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change uye vaive miriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavange vachipomerwa. ZANU PF inoti haine nenyaya yavaSkala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti vashungurudzwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi VOA ndebe.